Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikunguru 26 2024.
Makateerera ku studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC ndichiti hei zvino zviri muchirongwa chedu.
Hurumende yomanikidza varimi kupinda muchirongwa chepfumbudza ichiti vakasadaro havabatsirwe nechikafu munguva ino yenzara.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvoramba zvichisungwa munyuka iyi.
Madzishe anoti ave kushushikana kuedza kugarisa patsva vanhu vari kudzingwa mumapurazi vachinzi havana magwaro akakwana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti varimi vasiri kupinda muchirongwa chepfumbudza havasi kuzobatsirwa nechikafu chinopiwa vanoshaya. Asi mashoko ehurumende aya ari kutsoropodzwa nemasangano anomirira kodzero dzevanhu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura paurongwa hwechikomba District Agricultural Show mudunhu remashonaland East nezuro, munyori mubazi rezvekurima vaObed Jiri vakati hurumende ichanyima vanhu chikafu vasiri kupinda muurongwa hwepfumbudza.
Kandi nzokororei vanhu vanozofunga vanhu ndataura ndisingazivi zvandiri kutaura. Kani September munhu wese anenge achipiwa social welfare tinenge takutotarisa kuti washera zvivinda zvigani zvepfumbudza kuti ugopiwa social welfare. Nekuti hatidi kuti munhu arambe ari vulnerable. Isu tinozviziva kuti pfumbudza inopundusa, saka munhu akasaita pfumbudza anowira zvemushara tomurege akadaro.
Asi mashoko avaJiri aya anotsoropodzwa nemutungamiri wesangano rinomirira madzimai anorima kumaruwa reZimbabwe Indigenous Women Farmers Association Trust, amai Depina Nkomo.
Saka isusu tirikutodawo kuti hurumende itibatsire isati omesere, nokuti vakatinyima chikafu tinodyei kwakaita drought, hakuna kana chekudya, mhuri dziri kusafa nenzara. We are struggling ye mumafarms kuno maresettlement, kwese kumaA1 farms kuno hakuna chekudya. Chibagi chacho kuti uchitenge mabhageti yari kuti uritenge rakuita kuma $12-$15.
Asi mukuru wesangano rinomirira vakadzidzira zvokurima reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubvakacha vanoti hurumende yatora danho rakanaka.
Danho iri rakakosha nekuti rinokurudzira vanhu kuti vashande. Vakawanda vanorwadzwa nekurima uku, asi pakaita mubayiro pamberi rinovanyore zvakanyanya basa iri. Pfumbudza ndo imwe yenzira dzakawanda dzakatorwa neSecond Republic kudzinga nzara mumamisha nekumaruwa nekumadhorobha.
Mumwe mudzimai akapinda muurongwa hwechikomba Agricultural Show asina kuda kudomwa nezita nekutya kuzonyimwa chikafu audza Studio 7 kuti achangotevedzera zviri kudiwa nehurumende.
Tingadi kuzviri izvozvo zvataugwa nevakuru, tinongoteedzera izvozvo.
Asi mutauriri wesangano rinoshanda rakazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati kunyima vanhu zvekudya nekuti vatadza kutevedzera chirongwa chehurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende yedu kana ichiita maprograms ekubatsira vanhu, haifanirwi kuzenge ichityisidzira vanhu kana kusarura vanhu. Nekuti ikatyisidzira sematauriro akaita vaJiri ayo, kune kusiri kubatsira vanhu asi kuvambunyikidza pakodzero dzavo.
VaJiri vakatiwo zvakakosha kubatirana pamwe chete mukuedza kurwisa matambudziko anounzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze akafanana nekusanaya zvakanaka kwemvura kunozokonzeresa nzara nekuparara kwezvipfuwo. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe 7.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Zviratidzwa zvechikomba Agricultural Show zvakaitwa pasi pedingindira rinoti Innovation, Resilience and Solutions to Climate Shock. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuchikomba, ndini Tobias Mudzingwa.
Bazi rezvekurima nekusimudzira maruwa nasi raita musangano kumonomtapa hotel muHarare wakanangana nekuzeya urongwa hwekurima hwemwaka unotevera. Dingindira remusangano uyu ranga rakanangana nekuwanisa vanhu nezvipfuyo zvekudya zvakakwana. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti vari kutarisira kuti goho remwaka unotevera richadzikira nezvikamu zvinodarika 21 kubva muzana kana kuti 21% zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Vange vachitaura nhasi vakuru kubva kubazi reCBZ, ADA, Zimbabwe Association of Dairy Farmers uye Zimbabwe Commercial Farmers Union. Muguzia nezvemusangano wanhasi uyu, Ivans Zininga weStudio 7 abata sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig.
Tinoona isusu kuti urongwa huriko kumonomotapa hotel urongwa hwakanaka zvikuru kuarimi. Takatarisa nenyaya yegadziriro yemwaka watakatarisana nawo wekunaya kwemvura.
Asi katave kutopinda muna nyamavhuvhu varimi vasati vava neuso hwekuti mwaka uchafamba sei, hachisi chanonoka here chirongwa ichi?
Chakatinonokei zvekuti mwaka unotevera kana kuti gore rinouya ndinenge ndakatarisira kuti aiwa chirongwa ichi ngachiuye kunana Machi chaiko chaiko, nokuti mwaka unotanga kugadzirirwa kunana Machi na April. Patozopinda kupera kwana April tatononoka kugadzirira mwaka. Nyanye nyanye takatarisa nyaya kuti vhuringa richitorwa richiongororwa uyezve nekuita winter plow inonzi winter ear.
Ndobvunzawo kuti chirongwa ichi chinonakira zvipi kumurimi?
Timusangano wekuti tinenge tichidzidzisana kuti chii chatokwanisa kurima zvichienderanawo nemakambani anenge auya vanotengawo zvirimwa zvakasiyana siyana. Vanenge varipo vachizotaurawo kuti aiwa isu todavo nzungu, vamwe nyimo, vamwe zviyo mapfunde, tinozobhadhira mari dzakati. Saka murimi achaenda kumunda achiziva kuti chinhu chaacharima chii uyezve chinenge chizombhadhara mari, uyezve kune kuine nyanzvi dzinenge dzichiti dzidzisawo zvakare kuti iwo marimirwo acho tinenge tichirima sei kuti zvinhu zvinge zvichizobuda zvakanaka zvatinge takatarisira panyaya yegoho neunaku. Vanoona nezvemamiriro ekunze vanenge vachitidzidzisawo zvakare kuti mwaka watakatarisana nawo unenge wakamira sei.
Muchivakurudzirawo zvipi ivo varimi ava?
Ndiri kuti kune varimi weduwe, huyai tidzidze, tidzidzisane gwara rekuti mwaka uri kutevera tiri kushanda nawo takatarisa sei, takanangana nawo sei.
Sachigaro webhodhi reADA vaIvan Craig vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuedza kuita musangano nehurumende yeSouth Africa kuti vataure nezviri kushushikana kwavo neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kusungwa munyika iyi nenyaya yemagwaro. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, Valion Schreiber, vanoti kunze kwevamwe vari kusungwa vasina magwaro, hurumende yatanga kuzeya nyaya yekuti voita sei nezvizvarwa zveZimbabwe neLesotho zvine magwaro kana kuti exemption permits zvakanzi zvisadzingwe nedare. Zvizvarwa izvi zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 250,000. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara.
Ndizvo zvaizvo zviri kuitika kuti vanhu vari kunhongwa pavanenge vari kumabasa kana mumugwagwa chaimo. Zvikuru sei kana vachinge vachifamba mumugwagwa yemadhorobha makuru aya, unongonhongwa uri mumugwagwa imomo wotobvunzwa kuti siteratidzi zvitupa semuno. Kana usina zvonsiteratidzi zvepasipoti inotadza kuti nemagwaro anombovezwa kunge uri muno. Saka kana usina zvese izvozvo wotobatwa woendwa newe. Saka ndo zviri kuitika izvozvo, vamwe vari kubatwa vari kumabasa, vamwe vachifamba. Saka ndo mamirira zvakaita.
Imi sesangano munokurudzira chii kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina mapepa parizvi nokuti zviite.
Tinoti vanhu ngavaedze nepavanogona kuti vaite mapepa kuitira kuti ugare hwavo muno hunge huri hwakatsvetuka. Kana vasina havo mapepa, isusowo zvetinotiwo kuiyo kune iyo hurumende iyo South Africa, vamwe vanhu vevanhu vavari kubata ivava chikonzero chiri kuita kuti vasange vaine mapepa ndiyo hurumende yacho iri kunonoka kubetsera vanhu kuti mapepa avo ange achibuda nenguva. Iyo hawo mafezi yacho iyoyo inozokonzera kuti vanhu vachipotwa vachiendeswa kumusha yakataura kuti ine backlog mazana ezviuru kureva kuti tingangotarisa about 300,000 yemaapplications ende vamwe vanhu vapo vaane makore vakatsveta maapplications avo kuhome affairs ikoko pasina mhinduro yavakapiwa. Saka vanhu ivavo vazhinji vacho vanopedzisira vakunzi vaive vanhu vasingadikanwe vari kugara munyika zviri kunze kwemutemo. Saka isu tiri kutiwo zve aiwa zvahongu vamwe vanonge vasina magwaro asi kwavo vane magwaro chiitai zvekuti muvape zvinhu zvenyu zvekuti zvikonzero aidha movapa magwaro avakaapplya kana vasingakwanisi kuwana magwaro movapa zvikonzero zvekusavapa magwaro kuitira kuti vanhu ivavo vakwanise kuzvifungira kuti voitei neupenyu hwavo. Nekuti kana wakamirira magwaro hauna zvimwe zvaunoita unenge uchingoti ndichamirira gwaro rangu riya kuti ribude. Saka izvozvo zviri kuitwa nehome affairs nehurumende yemubatanidzi yesouth africa vachitevedza mutemo wavo vachionawo kuti ivo vari kuitawo zvekuti vanhu vanokada kuti vaite mapepa vari muno vaita mapepa iwayo.
Pane zvamuri kuita here semasangano anomirira zvizvarwa zvezimbabwe kuti mutaurane nehurumende imomo musouth africa panyaya iyi?
Hongu tiri kuedza nechinguva chipfupfu chinoteera tichasangana togara pasi tohwereketa tohwisisana kuti zviri kumbofamba sei.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbuzana Chambara vange vari parunare muSouth Africa.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
United Nations inoti huwandu hwevanhu vakafa pakuyerera kwemadhaka kwakaitika mushure memafashamu emvura muEthiopia wasvika pamazana maviri nemakumi mashanu nemanomwe. Asi sangano riri rinoti huwandu uhu hunogona kusvika pamazana mashanu.
Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutedzeri wavo amai Kamala Harris vakasangana nezuro nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vakataura nezvenzira dzekuedza kumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Pari zvino vaNetanyahu vari kuitawo musangano kuFlorida navaDonald Trump.
Madzimambo, masabhuku navana sadunhu vanoti vakatarisana nedambudziko revanhu vari kudzingwa mumapurazi nehurumende vachinzi vakagara zvisiri pamutemo sezvo vasina tsamba kana kuti maoffer letters. Nundorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kubviswa papurazi reWaterlake kwaZvimba ndiva munashenete vanoti vane makore makumi matatu vari papurazi iri uye havazive kuti vachaenda kupi.
Uyu ari kuti akatora purazi ari kutodevelopa marodzi ake handi nezvo achiti musha akahwina musha akatenga musha saka chingorimo vanhu varimo havasi kuziva kuti vanoenda kupi.
Vanhete vanoti vari pakati pemhuri dzinosvika chiuru dziri kumanikidzwa kubva papurazi iri. Mambo Nembire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti madzimambo haapindire munyaya dzeminda sezvo riri basa rebazi rezvekurima rebandiko reLands Committee.
Asi kana paita matambudziko akanyanyisa vana vanogona kusununguka kuenda kuna mambo chero upi kana vaita chinyunyuto cheminda. Vaenda kuna mambo, mambo anogona kuendawo kuna chair weminda padistrict anova district devolution officer unogadzirisa chichemo ichocho.
Mambo Chundu vaAbombasera vekwaChundu kumashonaland West vanoti vari kuita dambudziko revanhu vari kudzoka kumapurazi kwavainge vaenda vosvikozvigadza munzvimbo yavo zvisiri pamutemo zvakare.
Kwa tangwite dambutiko rewana watadaro manchu. Kuti ameenda ona kanjimbo kadidi dini kano fungira kutindoka anaita. O gara ipapu makore maviri matatu mana. Ore nda muda kune mumi.
Mambongezi vapita paspamire vekuma shona lindwest. Vanoti vanhu vasina pekugara vari kuwanda mudunhu mavo.
Ndakaita kule ndikati muri pana muri kudzimba pafamu toibatsira sei takave kule vanhu vachita tikakwanisa kuwana nzvimbo dziri kudamburwa dziri kukurwa dziri kutanisa izvozvi oro ewo vanogona kunge paine kumwe nzvimbo ine gona nge yaoneko vanotsvaka zvoyavoona venezi kuti panokwanisa kuakomodita vanhu topinda mukomiti.
Sadunhu kachidza gombo vaGibson Jenami vekwaZvimba vanoti vamwe vaimboshandira vachena vakasiwa pamapurazi vave kudzingwawo zvowedzera matambudziko kumadzishe.
Vanhu ivava vakazimba ndinotaura nemwana wangu adzinga vanhu hongu zviri pamutemo kuti adzishe vanhu ivavo kana asingawirirani navo asi kazhinjini ini ndiri kuenda kunogara pasi kwangu kusaidi nemafamazi angu ndovaonesa dambudziko ravanenge vakonzeresa kuhurumende nokuti hurumende haisisina spesi yekuramba ichipa vanhu 200 vanga vangachengetwa nachimuti.
Mutevedzeri wemukuru wemadzimambo Ishe Fortune Charumbira vaudza Studio 7 kuti madzishe anofanirwa kubatsira vari kudzingwa ava. Gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanoti haasi munhu wese achawana munda. Vamasuka vakurudzira vanhu kuti vaite mushandira pamwe.
Ndosaka tati kuna majoint venture pano uchigona kurima ita pano munhu pa-A1 wonoti iwe inini ndine asset inonzi ruzivo iwone asset inonzi overlet katiite marry these two so that we move forward. So that's what we want to do.
Pasi pebumbiro remutemo renyika hurumende inosungirwa kutanga yatsvagira vanhu pekugara isati yavadzinga asi magweta anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Amnesty International neHuman Rights Watch inoti izvi hazvisi kutevedzerwa. Zimbabwe yakaisawo ruoko rwayo pazvibvumirano zvemudunhu nepasi rose zvekuti isadzinge vanhu yovasiya pamhene zvinoti United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights neAfrican Charter on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munau dzemitambo makundano e2024 Paris Olympic Games ari kuparurwa manheru ano. Zimbabwe iine vatungamiri vakawanda kubva kumapazi ehurumende kudarika vatambi. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Zimbabwe yakamirirwa nevatambi vanomwe vanoti Makanaka Charamba, Tapiwa Makarau, Paige Van De Westhuizen, Denison Cyprianos, Stephen Cox, Rutendo Nyahora naIsaac Mpofu. Chero kushungurudza veruzhinji ndechekuti Zimbabwe iri kunzi nevatungamiri vakawandisa kudarika vatambi. Vamwe vari kuti pane vatungamiri vanosvika 60 nevanomwe. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe varingisai mapondera vanoti havana vanhu vakawandisa sezviri kutaurwa.
Zimbabwe Olympic Committee yakabudisa iyo vanhu vatinoti vanoenda kumagame vakamirira nyika yeZimbabwe sei yatinoti team delegation. Team delegation yedu ine vamanyi ovatambi vanomwe 7 uye ine maofficial anosvika iyo masere 8.
Vachinyora padandemutande reX, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati manyepo kuti kune chikwata chevatungamiri chakakura chakaenda kuParis. Vati vanhu vakaenda egumi nevapfumbamwe. Asi vamwe vari kuti havasi kunyatsotaura nezvamwe vakaita sevakaenda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga uye gurukota rezvemitambo Muzvari Kest Coventry. Kune vamwewo kubva kuSports and Recreation Commission. Murairidzi wemutambo wecricket neRugby Edmond Mutetwa anoti ari kushamisika kuti Zimbabwe yakatumira vanhu vakawanda kudai kumakwikwi aya.
ne 7 ma athlete ne 67 vanhu vachizonoitei vari kunotamba here uro vane chikoro chimwe chavachanodzidza
pakapedzisira kuitwa makwikwi aya kuTokyo muJapan Zimbabwe yaive nevatungamiri gumi nevatatu asi vatambi vari vashanu chete vaimbove nengo yeparamende yeNorton vatemba muliswa vanoti mari yashandiswa parwendo rwepari yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki
taifanira kuti tichengetedze mari ende kudevelopment yemitambo munyika tambi vashoma asi maofficials akawanda unoshaya kuti maofficials vachatanga mutambo upi ndizvo zvagara zvichiitika makore nemakore
murairidzi wevamhanyi uyezve akambomirira nyika mukumhanya nzendo pfupi Patson Muderedzi anoti Zimbabwe inofanira kuteedzera dzimwe hurumende muAfrica idzo dziri kusimudzira vatambi vadzo nerubatsiro rwakasiyana-siyana.
Mukaona nyika dzinenge vana Kenya, Uganda, Ethiopia, vana Eritrea nedzimwewo dzakadaro idzo, ndosaka dzaita mukurumbira zvikuru zvikuru sei kunongo tisenze nhau yokuti izvo maathletes acho ova mhanyi vavo vanowanikwa vachibuda mumauto.
Kune vanoongorora nhau dzemitambo America ndiyo iri kutarisirwa kutora menduru dzakawanda iteverwa nechina Great Britain neJapan menduru dzekutanga dziri kutarisirwa kupiwa mangwana muAfrica mutoini Kesi Coventry wemuZimbabwe ndiye ane menduru dzakawanda kudarika vamwe vose dzinosvika nomwe makundano epari Olympic Games aparurwa zviri pamutemo nhasi achapetwa musi wa 11 nyamavhuvhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Hey, makadiniko pa Studio 7 apo ndiri Farai Stole pamwe nesi apo tine chichemowo bengrede reposb rinova bengre vanhu harisiri kupa vanhu mapesena loan amene kuti chii chiri kuitika kuda havana chivimbo nemazigi mari yedu iyi tibvunzireiwo kuti wai vasingapiwe ruzhinji loni dzemazigi tatenda.
Obed Masaraure anomirira kodzero dzavarairidzi arambe akashinga vana muzvikoro vari kutambura vana havana kana mabhuku munotori nezhara nevarairidzi vacho havana kana mari dzavari kukora saka vanoburisa chokwadi ichi kuhurumende haidi kuti izvinzwe. Obed Masaraure akafanana na vamwe vese vanosungwa shungurudzwa kodzero dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngairemekedze kodzero dzavanhu nyanye vana vechikoro nezhara iri kunetsa muzvikoro vana vari kuziya izvi zviro mumadhorobha hamuna kumira zvakanaka. Obed Masaraure tinomira newe ramba uchimirira kodzero dzavarairidzi.
Hii ndinoitwa agendi zvinoindobva kuChipinge. Nyaya yanga iri pakuti isu vana veZimbabwe ngatidzidze kuti kana tikavhota after my elections wawina wawina handitika. Ngatitarise kuti munhu wataura shoko rataurwa kana tiri kumisa nyika kuenda mberi ngaritoitwa iroro ngatisatarisazve kuti watarisa musisi here kana kuti muzano PF hano musisi ye unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi muzano PF unogona kutaura shoko rinovaka nyika ikaenda mberi ngatisaita unozokumbimbindoga ngatibatanei titi inonzi unity tivake nyika yedu yeZimbabwe nyika yedu yakanakisa zvisingaiti ngativake nyika yedu muri nyararo munhu wataura shoko asatariswa kuti wabuda mumba mani kana kuti wataura ari mburi kubato ripi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Mochikamu chedu chemagitare Shondorino, Evans Ninga West Studio 7, anokupai hurukuro yaaita nemuimbi wenziyo dzechitendero mufundisi Donald Zabron, chizvarwa cheZimbabwe chave kugara muno muAmerica.
chichiri kupisa ichi sana mwe mtwene mukati saka chinoneka kutamba nacho saka naitiza my calling yekuva in ministry for almost 20 years now and then you know mwari kana ada kuti zvapedzike panguva yacho. Yeah, he will use anything to get your attention.
Saka inimi zvi zvakaitika kwamuri.
October 2022. Stove of church. Ndakaenda kubasa. Ndipo kubasa ndakaenda kumba. I literally lost my life. Ndakafa. Ndakatanga kunzwa sasa kwanza kufema. Ndakatadza kuona. And then ndakapaka motikari. Ndakwasa kupaka motikari. And then from there, vakandiona ndakafa motikari. Mudzimai akandiona ndakafa motikari.
Mungoma Zebron imbomirai. Muri kuti tiri pamhepo kamungoma. Makafa mukamuka.
Makambonzwa vanhu vachinda kafa ndakaenda kudenga ndakanoona gehena ndakanoratidzika chichi ndakadzoka back to life. Just heard of a few people who say that actually that happened. Takatwaya Jona chaiyo so ndakuda kwakonga tomedziwa tonosvikirwa uko.
Saka
ndosipira mabvukunzwa izvozvi zvinhu nachonzikoti maindira ndiita apa nemaindira anoita kudhara zvasiyana izvo zvaana
nachozvinesimba ekupira makata chiimba kidoria nachozvinodimba tichiira nemini zvadonhedza cheriko.
Takambonzwa kumashure uku chuni dzenyu dzichirova kugodzi chaiko.
Ndozvacho ndozvatumwa namweya mutsvene kazvino zvamweya mutsvene hazvitambwe nazvo hanzi zvine varidzi.
Saka meseji yenyu iri kuti kudii mumimhanzi iripo apa paep
pazviru patiri kuimba paya tichiti naJesu nesimba rekukwira makata kana wanga wakambozorora wambo backslider wakanzwa iyoi kukirira so wega unonzwa kuti ndikufanira ndichapira makata angu panapa ndikufanira kudzokera kwandofanira kunge
saka vari kuda kunzwawo mimhanzi iri paep iri vanoiwana kupi.
Manzi iri yakatekeshera kwese makaenda paYouTube makanyora kuti Zabron ZABRON mobva mati mpara mobva mati I live a life of praise. I live a life of praise. Apple Music, Spotify, pane pese pese panorira manzi.
Was a Friday tombonzwa mangoma zvishoma kubva kuna mukoma Zabron. Dance like David.
Mange muchinzwa kambo kanonzi Dance Like David kubva kuna mufundisi Donald Zabron avaita hurukuru naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuBaltimore muno muAmerica. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu munyika pamberi pemusangano weSADC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Soku isika tisenda.